wongotiri kuita musangano inonzi high-level political platform ine mapolitical parties matatu, MDC, ZANU PF pamwe chete neMDC yavanobe. Musangano iyoyo tiri kuita at least twice pamwedzi wega wega. Kine zvinhu zvizhinji zvatakaronga ikumusangano ikoko. Chekutanga, takapedzisa inonzi code of conduct yemapolitical parties. Mutemo uchabata kuti mapolitical parties anoshanda sei, uyezve zvii zvinobvumirwa ndezvipi zvisingabvumirwi. So muenzaniso, mhirizhonga haisi kubvumirwa, kutyidzira vanhu hakusi kubvumirwa. Takawirirana zvakare kuti maserial numbers, vanhu vanotora maserial numbers vari kutyora mutemo, vazhinji vacho vari kutora maserial numbers ndeve ZANU PF, uyezve vamwe vacho masabhuku nemakanzerars hazvibvumirwe pamutemo izvozvo. Takawirirana zvakare kuti kune matechnical experts edu atinoti nyanzvi dzeduwo isusu dzinoziva nezve biometric voter registration idzodzo. Isu MDC tine mbiri, ZANU PF yakaisa mbiri, uyezve MDC Ncube yakaisawo experts maviri anoongorora mishini iyi ichachengeterwa information yevavhoti. Takawirirana zvakare kuti tiri kuda kuti United Nations African Union nesadat zvinge zvichisupervisa, zvinge zviripo panenge pachiitwa sarudzo idzi, sarudzo dzenyika yedu. Hatisi kuda kuti sarudzo dzenyika idzi dzingoitwa chete tina nachuenda nana shiri ava chete. Tiri kuda kuti kunge kune vedzimwe nyikawo wanoongorora kuti sarudzo dzedu dziri kufamba zvakanaka here.
Panyaya yesarudzo apa tiri kumbonzwa kuti pamwe dzinogona kumbomiswa, pamwe zvichimbofamba sei, zviri kufamba sei chaizvo?
Isu seMDC tiri kuti sarudzo ngadziitwe pakati pa 22 July na 22 August ndipo pane date resarudzo ipapo. Vanhu vezano ava vana munangagwa ava vanga vachida kuti sarudzo dzipfudzwe mberi nedzimwe 3 years. Isu hatibvumirinani nazvo izvozvo.